mumwe mugaro wekutoro kuhurungwe vakuda kwashe sose avakaraskirwa nemombe gumi nembiri vanoti kunyange vaidhibhisa mombe dzavo dzakangofa zvakadaro
kudhibha kurudhibhisa chirwere chiriko hachisichee zvokudhibhisa chirwere chakutoda hurumende kuti inofanira kupindira mazviri suru rinenge rakaoma kuti rakaoma rese chitaka chakatoora kudhaka nyengo mukaso ichimubuda marute rakatobuda marute 2 days hapana kubaya kupedza nguva mombe zuva rega rega pasabhu vaigona kubuda 4-5 rimwe village 4-5 a day vanhu havasangana mombe
vasvosvo vanoti kufa kwemombe dzavo kuchaita kuti vatadze kurima minda yavo sezvo vasina mari yekuhaya tractor kuti vawane chekurimisa mwaka uno
tinozvikanaa kuti nguva yatatasana nayo kurima i vanhu torima ne
izvi zvinotsinhirwa nemumwe mugari wekudeve vabenjamin rinashe avakarasikirwa nemombe dzavo 35 kwakasara mhuru mbiri chete
ini ndakarasikirwa nemombe 35 izvozvo handitorina kana mombe 1 mudanga izvozvo handitorina kana chokurimisa izvozvo inofamba yakarembedza musoro pasi ichibuda masiriri mvere dzakamira isiri active utinyatsoona ukaona yekufamba yakadembedza musoro chete ichibuda mazvimasiriri soko wotongoziva kuti hazvina kana kuti 1 day mombe inenge yatofa
mumwe mugari wekwamudzimu anoda kuzivikanwa savajorodhani anoti kufa kwemombe kuri kuita kuti mutengo wemombe udzike zvakanyanya kudarika mutengo wemadhongi
vanhu vakutotenga madhongi madhongi taasingaazive kunoko asi vanhu vakutotenga madhongi zvakutotishamisa izvi ende dhongi rakutodhura kudarika mombe 250 mombe kutengwa kana ne120 dzimwe dzotengwa nema70 mombe chaizvo
mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west dr Tokozani Muswera vati titaure nemushandi wemuhofisi mavo ati mombe dzinogona kufa nechirwere kunyange dzichidhibha
zvazvinoita kana dzisina kudhibhwa properly hadzifi asi kana dzichimbonzi nhasi vanhu vaenda kudhibha mangwana vojamba voita sei iko zvino munofangwa kuti mukadhibha mozora futi netikigrisa nokuti makadhibha chete musina kuzora futi netikigrisa pane chimwe chitoko chiya choenda pasi pemuswe tinogona kuwanda pasi pemuswe saka makandodhibha isusu maybe tinenge chinzi dhibha redu fanenge iko zvino tikudhibha after every 2 weeks handiti 2 weeks paya paya maybe yenyu mombe kana kuti 1 or 2 dzangoita munyama dzahabha chikwekwe tisati tadzogera kudhibha ndosaka tichizoti tiigrikumenshongwa kuzora on weekly basis sako kudhibha mukanzouyai after every 2 weeks
studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaelichias masuka vanga vasingabatike panharembozha yavo zimbabwe inemushandira pamwe nesangano reeuropean union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni 40 emapounds muhomwe yefood and agriculture organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muzimbabwe pasi pechirongwa chenational tick-borne disease control strategy chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chiri kutarisirwa kupera gore rino studio 7 haina kukwanisa kunzwa kueuropean union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chava papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika sangano refood and agriculture organization rinoti mumwaka wekurima wa2020 zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru 50 kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.